Chingono na vangari fume, vamisiko pamberi pe mataredzi mosha nasi, zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemuvhuro. Muchuchisi panyaya yachingono, vawispa mabaudi, vati chingono akanyora mashoko padande mutande rake reTwitter, achikurudzira veruzhinji kuti varatidzire vachiita zvemhirizhonga, uye achiti hurumende inofanira kuchinjwa chero nedzipi nzira. Asi rimwe remagweta achingono, amai Beatrice Mutetwa, vaudza dare kuti chingono anosungirwa kuti avapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, nekuti mukana wokubhadhara mari yechibatiso ikodzoro yemusungwa pasi pebumbiro remitemo yenyika. Asi vamabhaudhi vapikisa mashoko aamai Mutetwa. Mutongi wedare panyaya yachingono vangoni nduna vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana, apo mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi akatarisirwa kubvunzurudzwa nemagweta achingono kuti sei ari kuramba kuti chingono atongwe achibva kumba. Izvi zvatsinhirwa nerimwe remagweta achingono vaGift Mutisi.
State yanga iri kuyadeza chapupu wayo chiti hopu hafana kupiwa bail, anova mupurisa ari kuita nyaya iyoyo. Saka mupurisa iyeye tiroda kumubvunza mibvunzo inoenderana nekuramba kwaari kuita mangwana.
Zvikonzero zvimwe chetezvo zvasvitswa kudare panyaya yachingono ndizvo zvasvitswawo mune rimwe dare nemuchuchisi wenyaya iri kupomerwa vangari vhume vamaiko Reza, yekunzi vakakurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wa31 Chikunguru kuburikidza nemusangano wavakaita nevatori venhau Svondo Rapera, gweta ravangari vhume vaMoses Nkomo vaudzawo dare kuti kuratidzira haisi mhosva.
Vapa zvikonzero zviviri. Chikonzero chekutanga hanzi tikavapa bill vanogona kutisa, nokuti nyaya yavakatarisana nayo inyaya yakakomba zvokuti kana vakabatwa nemhosva vanogona kuvharirwa. Saka izvozvo kugona kuti havatizi. Then chechipiri vativo, sinzi musi wa31 usati wasvika tikavasunungura vanogona kuenderera mberi nechirongwa cha31. So isusu tangoudza dare kuti mutemo wenyika inoyi weconstitution unoti munhu ngaapiwe bail. Saka kusara kuti kana pane zvikonzero zvakasimba zvokuti asapiwa bail, state yaunza investigating officer kuti vape umbowo. Tikabvunza investigating officer kuti vanyengari vume vakamboedza kutiza here, hanzi aiwa havana kuedza kutiza. Pane dzimwe mhosva dzavakambopara here? Aiwa hapana dzimwe mhosva dzavakambopara. Saka pane chikonzero here chokuti vangatiza iko zvino? Investigating officer vakundikana kupindura mbvunzo iyo nenzira inokutsa yokuti vanopara imwe mhosva. Tikati kuratidzira kunobvumidzwa nebumbiro remutumo weZimbabwe. Section 59 inobvumira vanhu kuti vademonstrate. Saka munhu agoni kunyimwa bail nokuti pane vanoda kudemonstrate.
Mutongi wedare panyaya yavangari vhume vatranos uta hwashe vati vachatora mutongo wavo mangwana sezvo vati vave kusungirwa kupedza basa nenguva dza3 masikati. Zvichakadai amai Mutetwa vasvitsa zvichemo zvakawanda kudare vati chingono akatorerwa nhare mbozha nevanhu vakamusunga zvakaita kuti atadze kutora humbo hwezvakaitika pakusungwa kwake. Vaenderera mberi vachiti vakasunga chingono ava vavanoti havazivikanwe kusvika pari zvino vakapwanya magirazi epamukova wemba yachingono. Amai Mutetwa vati chingono haana kuziviswa mhosva yaakapara panguva yakatorwa pamba pake sezvakatarwa mumutemo wenyika. Vakati chingono akazoziviswa mhosva yake papera maawa matanhatu ave kukamba yeHarare Central. Vatiwo mapurisa akaramba kuti muchitokisi chakaiswa chingono chifiritwe sezvo kune chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Amai Mutetwa vati chingono akavingwa muchitokisi mambakwedza akabvunzurudzwa nemukadzi asiri kuzivikanwa ndiani uye magweta ake asipo zvavati zvinogona kupa mukana wekuti vasungwa vapambwe vari muchitokisi. Asi vamabhaudhi vati mapurisa anekodzero yekupinda pamba pemunhu zvechisimba kuti asunge musungwa kana musungwa aratidza kuti haasi kuda zvekusungwa. Vati chingono akaudza mumwe waanogara naye pamba asina kudomwa nezita mudare kuti audze mapurisa kuti ainge asipo pamba pake asi iye aripo. Zvichakadai vanduna vati hurumende inge yaferefeta zvichemo zvese zvasvitswa kudare nachingono panosvika musi wemuvhuro. Mune imwewo nyaya, meya weHarare vaHebert Gomba vakasungwa usiku hwanezuro varere kumba kwavo kuGlenora. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vati vaGomba vakarohwa nevasori vemuchiuto kana kuti military intelligence. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapowo Nyati kutinzwe kuti vaGomba vapomerwa mhosva ipi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai BT vashora zvikuru kusungwa kuri kuitwa vanhu.
Chihurumende chaEmerson Mnangagwa charakidza kuti chihurumende chenyanya, charakidza kuti chihurumende chevaroyi vasina rudo nevanhu, vasina respect kodzero dzevanhu. Chihurumende chemagarananda asinganzwire tsitsi vanhu kutambura kuri kuita vanhu hakuna mabasa ivo varingoba nemadzimuri avo vachingoba kunge vane masvikiro ekuba so tinozvishora zvikurusa
Kunyange hazvo vari kutungamira urongwa hwekuratidzira vakasungwa mamwe masangano akaita seta jamuka anoti ari kuenderera mberi negadziriro yekuratidzira musi wa31 chikunguru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi